chikwe chipari zvine zvachina kunyanyoka madzawa zhinji nenyaya yekuti pakakwira kwira mafuta apa vanhu vakangona chikwira chikwira vachimboshamisika pari zvine zvahavana kukahamadzika zvakanyanyisisa asi vakungomira kuti vaone kuti vachararama here mundima yacho iyoyi sezvo mafuta adi akwira kuti wo uchiti ukwidzire futi munhu anofamba ezvezvi kunyatsoona kuti anenge akaremerwa nokuti ukaona kuti pakakwira kana kairi katatu mafuta hafu yegore kuti ivave mukwidzo futi kairi katatu mitengo yenyinini yamune muchitakura vanhu iwo at the same time vasina kukwidzirawo kairi katatu mari yavo yavanohora munotoona kutoti vanhu vaya vamune muchitakura vaya vanonge vaakutopararawo
saka muri kureva here kuti hazvisi kuzoita kuti mukwidze mitengo yamunotakura nayo vanhu
pari zvinezvi kuti tikwidze zvinhu zvachona hazvisi kubvumira nenyaya yekuti ivhin kadai ukatoona vanofamba waivai nokuti aiti isusu ti pataimbovatakura waiti kana vakuchaira mubhazi chaimu chaima wainyatsoona kuti unoona mabhodhoro ezvinwiwa zvimapepa zvechikeni ini mapepa emapaizi kuratidza kuti aiwa vanhu vafamba vachidya kana maputi ezvezvi unokwanisa kuti kubvira kuspain kusvika manheru unokwanisa kuona kana mapepa emazepi mairi matatu chaiwo emaputi kuratidza kuti vanhu vanenge vakaomerwa zvakanyanyisisa kana vari mumabhazi mavanenge vachifambawo
asi muri kutambirawo here zvikonzero zviri kupiwa nevari kukwidza mafuta
zviri kuitika ndezvekuti ezvinezvi munhu akanzi kana achitsvaga mari yako iwewe yekuti utenge mafuta acho anenge achipa mareasons ake ekuti ndaiwana sei ndaiwana kupi chii chaitika aupa mareasons ake iwowo ndofunga vanenge vane sangano ravo rokuti vakagara pasi voti aiwa isusu kuti tirarame ngatidi ngatiitewo mari yakati muri kuzoona isusu taimbove tine maassociations yekuti aigarawo pasi toti aone zvinhu zvazvaita ngatigarei pasi tiitewo mari dzakadai so saka munoona kuti isusu manje chii tisingakwanise kuti isusu tivakondrore kana riri bazo rinenge rakazvimirira richitsvaga rega mafuta hatikwanise kuti timire tivakondrore
zvinozokusiyai muri papi mubhizinesi renyu tichiona kuti munee maakuburitsawo mari yakawanda yekutenga mafuta
kunenge kwaakupona negwakumukwakwa nekuti vakomana vaya vanongoti vakangoona vanhu vawanda sezvakaita mabhasi zvezupwa aya paanomboenda kunonwa fuel paipai vanhu vanosara vasina chokufambisa voungana vanoita kumbidza kuenda vayavaya ndopava kutsvadywa mitengo yakadi yakawandisa ipapo muri kuzvona manje hazvisisina chimiro chokuti imari chaita iri kutsvadywa nekombi